Dr. Nyampinga vanoti vanga vasiri kutomboziva kuti vange vachawana ruremekedzo urwu. Uye vakafadzwa nekuti vakacherechedzwa pamwe nemadzimai gumi nerimwe vanobva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose. Mubairo uyu wakambowanikwa namuzvare Justina Mukoko namuzvare Beatrice Mutetwa. Dr. Nyampinga vanoti vachange vachienda kune dzimwe nzvimbo muAmerica kuti vanodzidza mamiriro akaita zvinhu mumajeri kuitira kuti vazokwanisa kusimbaradza mabasa avanoita vachinge vadzokera kumusha. Dr. Nyampinga vanoti mabasa avari kubata pasi pesangano ravo anoda ushingi uye vafara kuti kune vamwewo vanga vachiona mabasa avari kuita kumusha.
Ini ndiri kufara zvikuru ruremekedzo rwauya ndisingatombofungiri. Ruremekedzo rwebasa randagara ndichingoita mazuva ese rwokubatsira vanhu, rwokubatsira madzimai ari panguva yekumanikidzwa vari mumajeri nekungoitawo mabasa akasiyana siyana ekubatsira nekumirira kodzero dzevanhu dzizvikuru dzevanhukadzi.
Vachitaura pachiitiko ichi, munyori mukuru mubazi reState Department vaMichael Pompeo vakati mabasa akabatwa nemadzimai gumi nemaviri ava vakawana rucherechedzo anoyemurika uye anoda ushingi. Chirongwa ichi chakatanga makore gumi nemana apfuura. Mamwe madzimai akawana ruremekedzo urwu vanobva kuAfghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Burkina Faso, Kazakhstan, Malaysia, Nicaragua, Pakistan, Syria, Yemen, zvichisanganisirawo Zimbabwe. VaPompei vakati zvirongwa zvakadai zvakakosha sezvo zvichipa madzimai mukana wokuti vaite mabasa ekurwira kodzero dzevamwe pasi rose neushingi.
First, the women are enjoying the freedom of trying, failing and succeeding in greater numbers in many, many corners of the world.
Chekutanga madzimai varikuwana mukana wekuedza kuita zvakawanda, vamwe vachibudirira, vamwe vasingabudirire, asi varikuita izvi muwandu. Chechipiri, madzimai havachada kungove vanhu vanotaurwa nezvavo chete, asi vanhu vanowaniswa mukana wekuva vatungamiri mumabhizimusi emunharaunda dzavanogara. Chekupedzesera, pasi rose rinoda madzimai vanozvininipisa nekushinga. Nhasi madzimai vese vari pano vari kuzviita izvi.
Vachitaura pachiitiko ichi, mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vakati vanofadzwa nemabasa ekurwira kodzero dzevanhu ari kuitwa nemadzimai neushingi pasi rose. Vakati zvakare kubvira pavakatanga kusangana nemadzimai anenge asarudzwa nekucherechedzwa kwemakore mana apfuura, vanoramba vachisangana nemadzimai vari kuita mabasa anoyemurika pasi rose. Kunyange hazvo vamwe vacho vanoita mabasa aya vachisangana nekushungurudzwa, asi vachiramba vachiita mabasa aya.
Thank you, Secretary Pompeo. It is an honor to be here again to celebrate these inspiring women and the incredible impact they are making through the work.
Ndiri kufara kunga ndiri pano nhasi uno kuti ticherechedze mabasa ehushingi ari kuitwa nemadzimai pasi rose. Chiitiko ichi ndechechina kubva ndakatanga basa rangu samai venyika yeAmerica. Ndinoyemura mabasa ari kuitwa nemadzimai ese vari pano. Vazhinji vanotarisana nekushungurudzwa, asi vanoramba vachiita mabasa avo neushingi ekurwira kodzero dzevamwe. Samai veAmerica, ndinofara kuti nyika yedu inoramba ichitsigira nekucherechedza mabasa eushingi ari kuitwa nemadzimai pasi rose kuitira kuti varambe vaine ushingi uhwu uye vachibatsirawo vamwe munharaunda dzavo.
Dr. Nyampinga vanoti vakatanga kuita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu makore makumi matatu neshanu apfuura. Mamwe mabasa avanobata ndeekugara pabhodh remasangano anoti Women's Coalition of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, Women Academy on Political Leadership Excellence and Women and AIDS Support Network. Dr. Nyampinga vanokurudzira madzimai nyanya vechidiki kuti vasatye kuita mabasa ekurwira kodzero dzevamwe. Vanoti kunyangwe hazvo ivo vakambotarisana nedambudziko rekusungwa nezvimwewo zvakaitika nezviri kuitika kwavari pari zvino, izvi zviri kuvapa shungu dzekuramba vachirwira kodzero dzevamwe, kunyanya madzimai ari muusungwa. Nyaya iyi maipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ndiri muWashington.